Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 11 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi kuti Commonwealth takaburitswa navamugabe vakaita kuti hatina kudzingwa hedu kana takazodzingwa zvinenge zvaakuzosvika paapisa rezekodhero.
Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri.
Tinoda kutokwidzira uvezei kuti vachionawo nenjodzi dzatosara dzomumugwagwa idzo vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezeiko voendawo panzvimbo.
Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta remasvingo, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi muzvikoro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vopinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitwa kuEgypt. Zimbabwe neBotswana dzoumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba wezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana mukurwisana nechirwere chefoot and mouth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chiri kutarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kudzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano renyika makumi mashanu nenhanhatu iri, zhinji dzacho dziri dzaimbove pasi peutongi hweBritain. Mashoko akaburitswa nezuro padande mutande reTwitter nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika anoti chikwata ichi chiri munyika mushure mekunge chakokwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chione nhanho dzafambwa neZimbabwe kubva zvayakanyorera kuti ibvumidzwe kudzoka mugungano iri muna 2018. Bazi iri rinoti chikwata ichi chichange chichitungamirwa nemutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri muzvinafundo Louis Francesc, uye chinotarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, mamwe makurukota pamwe nevakuru vakuru muhurumende uye masangano enhau pamwe nevamwe vane chekuita nenyaya iyi vanoonekwa sevakakodzera kusanganikwa navo nesangano iri. Zimbabwe yakabuda mugungano reCommonwealth muna 2003 munguva yevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi kuti Commonwealth takaburitswa navamugabe hatina kudzingwa hedu kana takazodzingwa zvinenge zvaakuzosvika paapisa rezekodhero. Ndisingazivi hangu kuti maconditions acho takandichidzokere ndeapi, asi kana ndichinyatsonzwisisa mitemo yacho maconditions acho haazofanani nezvigero emasanctions ekuAmerica nekuti ndokungakati akati verichei, asi kana zvakandizvo tokwanisa kuti tidzokere mugungano iri reCommonwealth kana tagadhiridza mamiriro ekodhero dzavanhu hapana chati chachinja. Nekuti zvidoko zvavati izvozvi tichongotaura iko zvino mukomajopt kana vari mujeri vanga vagara mujeri kumamidhia yakawanda, pane mitemo yakawanda iri kugadziridzwa kuti inge chidzivirira vametro amendment bill, data control zvemaintaneti. Azvi zvakawanda zvashatisisa. Handifunge kuti kana zvichifambirana nekodhero dzevanhu veZimbabwe tati takwarifaya.
Saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwenya kana muchiti hapana chati chashanduka?
Awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongika nga chipo achiona zvakamira nekuti iyo varidzadzi vanosvika vachiti kana nechari pakati asi tikatarisisa kubva 2017 akapinda president Mnangagwa emutongi vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoshata mabasa amashoma mari dziri kubiwa corruption vanhu havati kunongosungwa vanopikisana nehurumende chete saka aiwa ini ndofunga kuti hangu dei vangoita havo research yavo vari paintanet vaikwanisa ngoona kuti kutamba nenguva
ndeapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muzimbabwe kuuya kwavaita iko kuchikwata ichochi
sekuaita chokutanga vachasangana nehurumende zvakanaka nekuti igovernment government macommonwealth partners igovernment government kana vataura nehurumende ndau dzinotaura futi neindastries nekuti ndio vanogadzira zveupfumi vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atine civil society and civil society yakasiyana pane vemadzimai vevana vezvirema civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatine kuti democratization ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese kuitira kuti vange vachitora matau anofambirana nemaonero anoitava nekuti vangoperera kustadown chete aya vakatoziva kuti kunongoridzwa ngoma nekuti pangu havazovi mafungiro anoita vamwe vese kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mucommonwealth
nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7 zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta remasvingo komisheni inoona nezvesarudzo munyika yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC yave kukurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi vayo kuzvikoro zvepamusorosoro kunonyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota musarudzo Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
vana ava vamukombi vakaita njodzi mumugwagwa unoenda kumasavo wemasvingo Bulawayo vana vapfumbamwe vakakwara zvakaipisisa zvekuti pari zvino vari muzvipatara zvinoti Family 24 Medical Center nemasvingo General Hospital kombi yevana ava inonzi yakabuda mumugwagwa ikakudubuka apo vakanga vodzoka kubva kuguta remasvingo mushure mekunyoresa kuvhota uko kunova makiromita makumi mana kubva kuchikoro chavo sasgaro wesangano revadzidzi mumasvingo reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vakaovhe muvhei vati nhengo dzavo dzakaita njodzi idzi uye dziri muzvipatara kwadziri kutarisirwa kuti dzichaita zviri nani vamuvhei vati zvinosuwisa zvikuru kuti vadzidzi vanofamba nzendo ndefu dzakadai kutonyoresa kuvhota vosangana nenjodzi nekudaro vakurudzira zveki kuti iite urongwa hwekupinda muzvikoro dzepamusorosoro
tinozva kurwadziwa zvikuru netsaona yakasangana nemastudents edu achibva kunoregista kuvhota kumasvingo vachidzokera kumashava tinoda kutokurudzirawo vezeki kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana nadzo mumugwagwa idzi vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezeki voendawo panzvimbo
izvi zvatsinirwawo nesangano remasvingo media center richiti kunze kwenjodzi dzemimigwagwa vadzidzi vakawanda havana mari dzemabhazi kuti vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota kumahofisi ezeki nekudaro komisheni iyi inofanira kupinda muzvikoro ichirerutsira vana vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo media center amai Esther Nyambiya vati zeki inofanira kuongorora nyaya yekuenda kuzvikoro zvepamusorosoro mumasvingo nenyika yose
semedia center masvingo tinoona zvakanaka kuti zeki ifambe mumainstitutions of higher learning muzvikoro zvevana so tinoona kuti zvakanakawo kuti zvoni zeki ikafambawo muzvikoro zvakadai vana vanobudawo neuwandu hwavo vachirejista kuvhota uye zvinoitawo kuti akaona umwe wake achirejista kuvhota anokurudzirwawo
vemasangano aya vanoti zvikoro zvepamusorosoro mumasvingo zvakaita seGZU Masvingo Polytechnic Bondo of Chairs College neMogesta zviri kure neguta izvo zviri kuita kuti vana vazhinji vatadze kufamba kunonyoresa kuvhota nekuda kwedambudziko rekushaya mari dzemabhazi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runoongorora sarudzo reelection resource center kana kuti ERC vasolomon bobos bunu vatiwo
Great Zimbabwe inenge ine vanhu vakawanda vanogona kuti vasati vanyoresa asi vaine makore anosvika 18 mukana mukuru wekuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanise kunonyoresa vanhu zvakachipa nekuti vanhu ava vanenge vari panzvimbo imwe chete havadi education yakanyanyisa. Vanogona kutodzidzisa nayo pache zvavo nekuti mastudents kudhara.
Mutevedzeri wemukuru webasa muzeki mududu remasvingo vamaxwell ncuve vati
isu semasvingo hatinasati ane programu iyi. Ya, ndizvozvo zvakanaka chaizvo, ii programu yakanaka asi nekuti for the time being hasati anayo isu.
Vanoona nezvezvirongwa zvokurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mubato rinopisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo vajefferson chitando vanoti vari kuzama kuonesa zeki kuti ite chirongwa ichi muzvikoro.
Chatinoona panhu pakaungana voruzhinji pamateachers college pamauniversities edu pazvikoro ipapa hapafanirwe kunetsa zeki, inofanirwa kuti ngeende ipapo nekuti ndo patinotarisira kuti mwana anofanirwa kurejestwa uchibatwa ipapo asati aenda kuri.
Umwe wevakuru vebazi revechidiki mumasvingo vachausungana savanoti
kunyange tichikurudzira kuti mafirst time voters varejiste kuvhota, pamwe nekukurudzirawo zvakare kuti vana vechikoro mastudents vedu arejiste kuvhota, tinofanawo kutarisa kuti zvebato rinoshanda nebudget ende haringazogoni kuti riringe munhu woga kubva panzvimbo yake yaari.
Vemasangano akazvimira vari kukudzira vechidiki munyika kuti vanyorese kuvhota muuwandu hwavo kuitira kuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vapinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitwa kuEgypt vachitaura pamusoro pezvaitwa nenyika yavo mukurwisana nematambudziko akanangana nemamiriro ekunze muAmerica nekunze kwenyika yavo. Zvisinei, vanga vachitariswa kuwana vamwe vari kupinda mumusangano uyu vasina hanya nezvaitwa neAmerica asi kuti vane chido chekunzwa kuti nyika dzakabudirira zvii zvadzingaita pari zvino kubatsira nyika dzakawirwa nematambudziko emamiriro ekunze. Semuenzaniso, Pakistan inoda muripo pamusoro pemafashamu emvura avhiringa nyika iyi ayo anonzi akonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu kwakare kuEgypt. Vanhu vane chitsama vanonzi varatidzira panze pemusangano uyu vachikurudzira dzihurumende kuti dzizadzise zvivimbiso zvadzo zvekubatsira nemari nyika dzine urombo mukurwisana kwadzo nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari zvakare mumiriri wechitungwiza noti mudare reparamende vaGodfrey Sithole ava vakabuda mujeri rechikurubhi nezuro Maneru mushure mekubhadhara mari yechibatiso vanonzi vave kutarisirwa kunoongororwa utano hwavo navana chiremba mushure mekugara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika kumishanu. VaSithole vakabhadhariswa madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti $300,000 semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekukonzeresa mhirizhonga. Pamusoro pekubhadhara chibatiso vakanzi vange vachizviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo vasakanganise vafakazi uye vape mumaoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. VaSithole vakanga vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu pamwe chete nenhengo dzebato ravo reCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wezengeza West waJob Scala avo vari kutarisirwawo kudzoka kudare svondo rinouya kuti vange vachinzwawo nyaya yechikumbiro chavo chekuti vange vachipuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nengo dzebato iri dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Ngatinzwei mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vachitsanangura pamusoro pekubuda kwavaSithole.
Tanga tiri kuchikuru pi maximum prison tichi kamchira vastole honorable Godfrey vangava piwa peo ene high court tichi pembera ene kufara ene kutinde mwa wedu muri yake yanga ichitari sirasa baba kutave harukumba achifamisa mabasa eshebato tia takatarisa kutise munu wataka diploma in parliament ave achifamisa basa reku advanza nyaye kuti munyika muene mtemo iri pro people muene mtemo iri democratic muene mtemo iri within the constitution zenyika uye vanhu vakamvotera kuchitumisa nuka achitarisa kuti afambe nenyaya dzecommunity development afambise basa asi 156 days ari mukati achidzivirirwa kodzero rake.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Hostels Siziva vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol nhasi vati kuedza kushandura mamiriro ezvinhu mudunhu reAsia nechisimba hakusi kuzotambirika panguva iyo paine makakatanwa pamusoro peSouth China Sea, Taiwan uye kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vanozvipira kubatsira pasina muripo muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC vanobva kuGoma Active vanonzi vaunza kwete zvekudya chete asi mumwe mufaro kuzviuru zvevana vakasiyiswa misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 237,000 vakatiza misha yavo kubva muna kukadzi zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% vari vana. Zimbabwe neBotswana dzaumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba vezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana kwenyika mbiri idzi mukurwisana nechirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vataura mashoko ayanhasi mangwanani apo vanga vachitaura nevagari vemumusha wezvenishambe uyo uri kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. Vamasisi vati nyanzvi dzakaumba komiti iyi iyo iri kutungamirwa negurukota rezvekurima munyika yevafidelis mulau dzinotarisirwa kuuya nemushongo wekurapa chirwere chemahwanda icho chadai kunetsa.
Vairadirwa avo vaoneka vonata
vachiita basa ravo nemazvo takatarisira kuti vana mazvikokota venono vachaita basa guru nekutipa mushonga uchapedza chirwere chemahwanda. Netarisiro yakakura kwazvo kuti vana mazvikokota ava vachaita kuti Botswana neZimbabwe dzive shamwari dzemhando rokwati mushure mekuita mushandira pamwe uyu.
Sezvo kusina mushonga unorapa chirwere chemahwanda, Botswana imubishi kupfuura nekupisa mombe zviuru gumi kana kuti 10,000 senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi icho chakaputika muna Nyamavhuvhu mumisha iri kumuganhu wenyika iyi neZimbabwe inoti Sinyawe, Sivia, Butari, Ramukwebana, Moroka, Mapoka nezvenishambe. Kuchishandiswa mishonga inoderedza ukasha wechirwere chemahwanda inogadzirwa nekambani yemunyika iyi yeBotswana Vaccine Institute, vamasisi vati urongwa uhu hwakananga nekupedzwa kwechirwere ichi muZimbabwe sezvo vachibvumirana kuti chiri kutapukira kubva munyika.
Kuna komiti yemwe inokuri vati motuo vaikopanidzi leon ibire malova neke varumire kuHarare
saka hondo huru kuti tishande neZimbabwe pamwe chete nekuti kana Zimbabwe ikakwanisa kuva nyika isina mahwanda nesiwo tinenge takunda hurumende yangu ichashanda neZimbabwe kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi.
Vamulao vatiwo vagara vachipa Zimbabwe mishonga yechirwere chemahwanda asi vaona kuti zvakakosha kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzvukuru pakurwisana nechirwere ichi icho chinotadzisa nyika zhinji kutengesa nyama yemombe kunyika dziri kumawirira.
It will be a Botswana project that we have to sell to other
projects in the Botswana yakabatana dzimwe nyika kunyanya idzo dzatakakomberedzana nadzo seZimbabwe, South Africa nedzimwe. Isu tisi tega tine kambani inogadzira mishonga yechirwere chemahwanda saka shuviri yedu kuona nyika dziri mudunhu dzakafana nesu nyaya dzekuva pamberi nekurwisana nechirwere ichi.
Muna 2011 Botswana yakatanga kupa Zimbabwe mishonga yekurwisana nechirwere chemahwanda inosvika 50,000 doses senzira yakubatsira hurumende mukurwisana sana nechigwere ichi Studio 7 na ukwanisa kuhunfadi ure urumende sezo guru kota nona nechikurima mwenyika Dr. Enkias Masuka langa vasinga daire naremboja yavo kushikata enda pamepo takundikano kubata vati wezele wavaviri vanotiva Douglas Karoro na vavangelis Aritatos taiza osa kare kubata mumiri we Zimbabwe mbozwa na vabati laishe Henry Mkono Oshiro asa atina kukwanisa kutaura na wasezo anga vasiri muofisi yavo nyanzu mnyanzu zifuyo uye wali mkuru pa kambani inotengesa zvekudya zvezvipfuwo muguta reFrancistown muBotswana vaIan Ruende vati urongwa uhu ungabatsira kwazvo sezvo vana Sorojena varare muhapwadze makomo vakati chara chimwe hachiswanyi inda
zvirwere zvakaita seZanda foot and mouth diseases zvine zvichitoda kuti all my stakeholders, all hands on deck, that's why if I get an outbreak, you know, to report to organization for animal health, so that is the medical, so don't notify those who fight out them, and then we normal to provide sacrifice some measures, or to the spread the injuries like that. So I'm sure that the Mazengo apartment is our movement restrictions, quiz that would be. Minimize kuspreda kwe chirwere zvakarasi.
Chirwere ichi chinokonzera kuti Botswana imbomisa kutengesa nyama yemombe kuEuropean Union kana kuti EU nguva dzese pachinenge chanyuka. Ndakamirira Studio 7 muHaboroni Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kunyange varimi vakawanda vari kufarira kunaya kuri kuita mvura kumativi mana enyika, vamwe varimi vegorosi vanoti mvura yaturuka nekukurumidza iyi ichakanganisa gohwo ravo sezvo gorosi ravo ranga raoma rave kunaiwa riri mumunda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wegorosi kuBanget vamunashi Chambati vanoti vainge vakatarisira gohwo rinosvika matani makumi matatu asi vanoti izvi zvicharamba sezvo gorosi ravo rave kunayiwa richiri mumunda. VaChambati vanoti mvura iri kunaya ichakanganisa huwandu pamwe nekunaka kwegorosi ravo izvo zvichaita kuti vawane mari shoma pane yavanga vachitarisira.
Ndainge ndakatarisira kukohwa 30 tons asi izvi hazvichagoneka nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wegorosi mudunhu reMashonaland East pedyo nemarondera vaWeston Kahari avo vanotiwo mvura iri kunaya iyi ichakanganisa gohwo ravo. Mumwe wevatevedzeri vaviri vegurukota rezvekurima vaPeter Aritatos vanoti vakatoendesa michina yekukohwa gorosi kunzvimbo dzose munyika yose uye vanokurudzira varimi kuti vapedze kukohwa gorosi mumazuva mashoma ari kutevera. Mumwe murimi wegorosi mudunhu reUmuguza kumaTebeleland North vamukotozi Lunga vanoti izvi hazvisi kuitika vachiti vakavimbiswa michina yekukohwa masondo maviri apfuura asi hapana chati chauya.
The rains have affected us already.
We are going to be able to get the rains. Amai mai wePGT vanoti vanokurudzira varimi kuti vakurumidze kurima gorosi mumwedzi yakubvumbi naChivabvu kuitira kuti izokwanisa kukohwewa muna Nyamavhuvhu naGunyana mvura isati yaturuka.
Wichi inotanga kudyarwa April uye kazhinji tinokurudzira varimi kudyara wichi yavo kusvika musi wa25 May. Apo tinenge takatarisa kuti wichi inodyarwa April naMay inooma kubva September kusvika October, apo mvura inenge isati yanaya sezvo mvura mwaka mizhinji yaitanga kunaya kubva kuma18 October.
Amai Jito anokurudzirawo hurumende kuti ipe varimi vegorosi zvikwanisiro zvekurimisa gorosi nguva ichiripo kuti varimi vakurumidzewo kurima.
Kuvarimi vanorima witi zvakanaka kubata nguva inoita kurima witi kuti vasazorasikirwe negorosi ravo zvinozoita kuti varasikirwe nemari zhinji. Vanopa zvokurimisa kunyanya hurumende Kaipe wawari mima inputs nenguwa kuitra kujikara ni kukowa nenguwao. Kamwe wawari miwari kutambuzika kutraga marie kukoweza. Uye kutenga dizo rinodiwa sezo izuzwa kudura zakanyanyisa. Tambuziko remvura ne moto goririno zanyanyisa zvokuti wichi ichaderera gogo. Pamsana pekurasikirwa yacha. Kana kutia naiwa.
Zimwe nyanzi zvekurima zvinoti varimi vegorosi vave kunonoka kurima zvinozoita kuti vanonoke kukohwa nekuda kwekushanduka kwemwaka zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Hurumende yanga ichitarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere zvegorosi kana kuti 380,000 tons. Ako kanoweke kutanga kuti ite gora kadaire gorosi rinokwewa munyika. Asika na mvura ikaramba ichinaya seza ili kuita mazwa ano tariziro inogona kuenda mudondo. Gore rino varimi vanonzi vakadyara mahektare zviuru makumi masere gorosi kana kuti 80,000 hectares nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Maziso nenzeve zvevateveri vemutambo wenhabvu zvave kumakwikwi eWorld Cup kuQatar, uko Africa iri kumirirwa nezvikwata zvishanu gore rino zvinoti Cameroon, Morocco, Senegal, Tunisia neGhana. Senegal yazivisawo nhasi kuti shasha yayo Sadio Mane achange ari muchikwata chenyika chichange chiri kumakwikwi aya, kunyange hazvo akakuvara achitambira chikwata chake cheBayern Munich. Izvi zvakaitika nemusi wechipiri. Kusimba kwa Mani kutanga ari muchikwata kumakwikwi aya yanga iri nyaya yanga ichinetsa vateveri vemutambo wenhabvu vakawanda. MuZimbabwe vazhinji vanofunga kuti chikwata cheSenegal ndicho chichaenda kure sezviri kutaurwa nemutevedzeri wemurayiridzi weCapes United Fungai Tostao Kwashi. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Kwashi anoti semaonero ake Senegal ndiyo ichadadisa Africa kumakwikwi epasi rese aya.
Zvinhu zvakanaka Sterik for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica muri kushandwa and macoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa because wakaona uchikwanisa kuqualify za team kuenda kuWorld Cup kunenge uchita basa rakanaka.
Chigove anobvumirana nazvo achiti maTeranga Lions ane vatambi vanotambira zvikwata zvepamusorosoro munyika dzakasiyana siyana muEurope. Asi mutsidiri wenhabvu vaspecial bote vanoti Africa haifaniri kuita tariro yakanyanyisa nekuti varairidzi vemuno ava vanopererwa kana zvinhu zvaoma. Zvikwata zvemuAfrica izvi zvino shuwiro yekusvika masemifinary kana mufinary kekutanga kubvira makundano aya aparurwa na 1930. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, ne Ghana muna 2010 ndidzo nyika dzakagumira ma quarter finali. Hakuna nyika yemu Africa yati mudzamukombe uyu kana kusvika ma semi finali. Makundano e World Cup ari kutanga musi wa 20 mbudzi achipera musi wa 18 zita. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nezvekuburitswa muhusungwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Stole mushure mekubhadhara mari yechibatiso nezuro. Tichazeyawo zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri. Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepa Great Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, ZEC yokurudzirwa kuti inge ichitumira vashandi vayo muzvikoro zvepamusoro vachiita basa rekunyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota. tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.